seyretika awuze Mike Feni kuti ndayenda anditse uya manderuka sanangurira ismolazi kuti vamwe vaye vakazo tendeu ari kuimba ngemumwe ari kusaura munye wanga vamazi vakashayika akafa kufana kufi kana munhu atendeuka korira uya kuna Jesu zvakare zvopfuura 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 kana munhu atendeuka korira uya kuna Jesu zvakare zvopfuura zvopfuura zvopfuura
Takafani kufa mutifi Dawe kurara mamu na jes
Daenda
Tisha onana Daya mai pena tiga
Daenda
Utaisaire tiga
Daenda
Aute mai kifeni